Vachitaurira vakauya ya kuzongora sarudzo vemuno nevekunze gadziro yesarudzo sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba vati mutemo haubvumidze kuongororwa kwepostal voting nekudaro hapana ari kuzobvumidzwa kuongorora sarudzo idzi.
Mapolitical agents haasupervise postal vote. Postal vote iri pakati pemunhu neballot paper rake neenvelope yaanodzosa kuzek. Saka hapana panopinda political agent kana political party kana ani. Zvese zvinoitwa zvodzoswa kwatiri sezek ndetinozoverenga toendesa kumapolice.
Vati section 75 Electoral Act haibvumidze kuongororwa kwesarudzo idzi nekudaro sekuudzwa kwavakaitwa nevakuru vakuru vemapurisa zvinhu zvinenge zvakaitwa pachitevedzwa mutemo kukamba yemapurisa yeRose Camp kuvulawayo.
Postal ballot maballot paper tinoendesa kumapurisa through macommanding officer avo vanofanira kuvhota pasina anenge achivaona woisa ballot paper rao ravaisa eti mumaenvelope anozodzoka kwatiri sezek anonzi mapostal ballot. Isu taonzwa mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo vanonzi senior assistant commissioner Makodza vachiramba zvachose kuti pana akambunyikidzwa kana kumanikidzwa kuisa ex wake pane mumwe munhu. Saka isi tinozvitora sekuti mapurisa havangamboita saizvozvo. Isi tinozvitora sekuti kuvhota kwakaitwa kubulawayo zvakaitwa mutemo wezimbabwe uchisenzeswa uyezve uchitedzerwa.
Mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo senior assistant commissioner Erasmus Makodza vaudzawo musangano wanhasi kuti zvizhinji zviri kutaurwa pamusoro pezviri kuitika manyepo uye zviri kuitwa nevanhu vari kuda kuvhiringa sarudzo. Vati vese vari kufambisa mashoko emanyepo pamadandemutande vacharangwa pasi pemutemo wenyika. Asi masangano anoshanda akazvimirira makumi mana nerimwe achishanda pasi pesangano reelection situation room ESR audza Studio 7 kuti ari kushushikana zvikuru nekusajeka kwemafambisirwo esarudzo dzepostal voting. Vakasanobata chinzvimbo chemukuru wezesni inove nhengo yeESR mai Ellen Dingani vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nechichemo chiri kubva kuRose Camp kuti mapurisa anonzi aivhota achionekwa nevakuru vavo. Vanotiwo Zek inofanira kujekesa zvinhu kuti vanhu vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
Information yataka receive yekuti pane vakaona pazvaiitwa kubulawayo paRose Camp police camp mapurisa vaivhota vacho vaivhota pamberi pevakuru vavo. Izvo zvatakaona kuti zviri kucompromise yatinoti iyo secret of the vote and freedom of choice kuti munhu anofanira kuvhotera paanoda asingambunyikidzwi asingavhundutsirwe. Saka ndiyo nyaya hura tanga tauya pano kuti taure nezvayo kuti aiwa tinoda kuti zviye zviri jekerere vanhu vakwanise kuziva kuti zvinofamba sei.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights inove nhengo yeESR Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kubulawayo zvekuti zeki inobuda ichitaura zvayo mapurisa achitaura zvavo pamusoro pepostal voting zvinoita kuti veruzhinji vafungire kuti sarudzo dzave kutobirwa.
Saka zvinhu zvakadaro ndizvo zvinoita kuti munhu anenge akangozvimirirwa akango semunhu ari kuobserva kana kuti munhu ari kumonita maprocesses anotadza kunzwisisa kuti kochii chiri kumboitika. Kozeki ndiyo iri kurhana prosesi here kana kuti ndevamwana vari kuirhana kana vasingatombozivi kuti kwakuchivhotewa kubulawayo kwacho iwo mapurisa achiti tatovhota. Saka mapurisa acho akapuwa ballot paper yacho nani kana zeki isingatombozivi kuti kubulawayo kwakuchivhotewa. Zvinhu zvakatongodero ndo zvinogona ngo zvinhu zvandinoti zvandinoona zvinhu zvidiki diki zvinogona ngo konzeresa kuti vanhu vafungidzire kuti maybe pane zvimwe zvinhu zvisiri kunyatsokuitika zvakavanzikana zvisiri kunyatsobudiswa pachena.
Vati mutemo unotaura kuti munhu anofanirwa kuvhota pakavanzika asi chichemo chiri kubva kubulawayo ndechekuti vanhu vaivhota vakatariswa nevakuru vavo. Pakatanga kubuda mashoko ekuti kune mapurisa ari kuvhota kubulawayo nezuro vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kuzek vautoile Slaigwana vakaudza bepanhau reHerald kuti chakange chisiri chokwadi kuti mapurisa ari kuvhota. Ukuwo mutauri wemapurisa amai Charity Charamba vachiti ichokwadi kuti mapurisa aivhota asi Herald yakazobvisa nyaya yayo padandemutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.